mumwe wevatsigiri veZANU-PF vari kuti kukunda kwebata ravo kuchavaridza upenyu hwevanhu ndivachausungana savemumasvingo.
Chepiri, tine mufaro kuti muno masvingo takakwanisa kukunda maconstituents. Nangwe zvedu taitarisira kunge takahwina maconstituencies ose. Asi tinotarisa kuti mudemokrasi mune zvinhu zviviri zvinobuda, unogona kukundwa kana kuti unogona kuhwina.
Tafara mudukuti vanoti vanotarisira kuti kubudirira kweZANU-PF kuchapa vechidiki mikana yekuvhura makambani voita upenyu hwakanaka.
Tiapa kutaura chokwadi tiri kuratidza kufara chose nokuramba tichiseZANU-PF chitora. Expect ma young persons kuti vawanewo maopportunities ikoko, mungava muconservancy, mungava mafisheries, ingava farming, sugar cane and so forth, ma irrigations ari kuya kuya. Young persons should be considered first because they are very marginalized economically.
Asi nhengo yeTripoli inogara kuMukobha kuGweru, vanafu mota vengo vanoti zviri kubuda musarudzo zvinoratidza kuti vanhu vacharamba vachitambura.
Inini handione sepane zvinochinja nekuti since ZANU-PF ichitora haina zvayatiyamboitira vanhu zvinodi zvinoratidza kuti pane change. Saka zvatiri kutongo tikangoramba tini pasi pehurumende yeZANU-PF tinotongoramba tichitongosafa, hapana chinyowani chainotunzira. Hapana need yekucelebrata because tiri kutongosafa, tiri kungorokondinya nekusafa munyika.
Vasimbara chegava vekuchivhu vanoti vaitarisira hurumende yebato reTPC kuti igoshandira zvinhu munyika.
Hapana chokupembenera apa nokuti ndoona sokuti nedzimwe futi icontract ye5 years yatatosaina yekutambura. Saka zviri bveta kutombobuda mune ino nyika kana zvaramba zvakadai nokuti life yacho iri kutibwadzwa izvozvi kuzoti dzimwe 5 years tosvike panazvo.
Asi muzare Beatrice Musiza wekumarondera anoti kunyange hazvo zviri kuratidza kuti TPC inogona kuwana zvigaro zvishoma, vari kufara nezvavawana mumadhorobha uye vari tarisiro yekuti mutungamiriri wavo vade kusapchamisa vachine mukana pasarudzo dzemutungamiriri wenyika.
Mutungamiriri weTPC aiwa achiri nemukana wokuhwina nekuti mahwiniro ari kuita mapati ese atiri kuhwina ari kusiyana zvakareba neveruling party. Saka aiwa kana tinawo kuhwina anoratidza kuti zviri promising, very promising kuti TPC iri kuhwina.
Vanhu vakawanda vamirira kunzwa zvichabuda musarudzo dzemutungamiriri wenyika. Vatsigiri vebato rinopikisa vachitarisira kuti mutungamiriri wavo angangobudirira, ukuwo vebato reZANU-PF vachiti mutungamiriri wavo atokunda kare. Vheki ine mazuva masanu ekubudisa zvabuda musarudzo yemutungamiriri wenyika, zvireva kuti ine kusvika musi wemuvhuro svondo rinouya. Ndakamira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.